vachitaura pamusangano weZimbabwe International Business Conference muvulaya nhasi vachivenga vati hurumende inoziva kuti kune vamwe vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vari kuita zveumenemene kana utsotsi vachiburisa mari yekunze munyika vachiendesa kune dzimwe nyika. Vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, matambudziko aya anogona kupera kana vanhu vakaita maonera pamwe vachitiwo hurumende ichatora matanho akasimba avasina kutaura kune vanhu vari kuburisa mari kunze zvisiri pamutemo. Vachiwenga vashorawo vemabhizimisi vachiti vari kukwidza mitengo yezvinhu pasina zvikonzero zvinonzwisisika vakati havaone paine chikonzero chekuita izvi sezvo hurumende yakatora matanho ekuti vawane mari yekunze nekuunza mutemo unoita kuti mabhanga atengese mari iyi pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika ichokwadi vachiti kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo vari kuita unhubu hwekuburisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Tiri kuona manje kuti tine macompanies vari kuita sekuti vari kushanda muno muZimbabwe asi vachishandira vari vemakambani ari kunze, kana kuti vari vanhu vemuno muZimbabwe asi vachida kuunganidza upfumi hwavo huri upfumi hwekunze. So vanhu ivavo zvavanoita, whatever they collect muZimbabwe vanozviconveta into foreign currency voposta kunze kwenyika, nokuti kunze kwenyika hakuzotariswi mari yedu isu, kune kwakutarwa maus dollars. Saka izvozvo ndizvo zviri kuuraya ikonomi. Zvoda kunatsotariswa izvozvo vana muzvimabhizinesi vari kuita mabasa iwayo okushava muno vachinodyira mari yavo kunze kwenyika zvioneko kuti vaone kurangwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vastelani Javangwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nezvataurwa navachiwenga vemaindastri nemabhizimisi vari kuramba vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana ari kuita kuti vazopedzisira vakwidza mutengo.
Paissue yeprofiteering issue utonetwo wemabhizinesi nekuti zvinoitira ndechekuti nesezvataurwa paye kuti foreign currency iri kuita ichikwira ndozvikudhurira makambani kuti varambe vachikwanisa kupa maproducts vatingati vakonda maketa. Ndo dambudziko ratinaro, saka ndo nyaya yatinoda kuti tizogara pasi nehurumende kuti tione kuti foreign currency ingawanikwa sei kuti makambani edu aya akwanise kuoparera.
Pazvimwezve zvataurwa navachiwenga zvekuti kushayikwa kwemari yekunze munyika kunokonzerwawo nekuda kwekuti vanhu vemuZimbabwe vanonyanya kuda kutenga zvinhu zvekunze. Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti bazi ravo hapana zvaringaita kumisa vanhu kuti vatenge zvinhu zvekunze. Vati zvinhu rainoshandisa mitemo iripo kuona kuti vanhu vaunza zvinhu munyika zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Isusu tinotambira vanhu vauya maimporters vasvika paborder, kana vauya nezvinhu zvinofanira kubhadharwa forex tinobhadharisa forex, kana vauya nezvinhu zvinobhadharwa in RTGS tinobhadharisa in RTGS, kana vaine zvinhu zvisingabvumirwe kupinda nekuti zvakalistwa neindustry hatizvibvumire tinozvibata. Hatiko kumisa zvinhu kana kuti vanhu vasaimport nekuti ndo kunobva revenue yedu. Zvizhinji zvinogadziriswa nemutemo, isu hatisisu tinogadzira.
Gurukota rezvemari vamutuli Nyuve avo vataurawo pamusangano uyu vatsinhira kushushikana kwavachiwenga pakuvepo kwemusika mutema wemari yekunze. Profesa Nyuve vati kubvira vamunangagwa pavakapinda pachigaro, hurumende iri kukwanisa kushandisa mari zvine mwero isingazokwereti kumabhangi vachiti nekudaro zvinhu munyika zvinofanirwa kuve zvave kugadzikana mune zveupfumi. Profesa Mwe vatiwo chimwe chinhu chakakosha pakuvandudza upfumi hwenyika kutevedzera gwara remitemo yenyika, vakati hurumende iri mushishi kugadzirisa mitemo yakasiyana-siyana kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika, izvo vati zvinobatsirawo kuvandudza upfumi hwenyika. Asi mudzidzisi wezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAlbert Mukochekanwa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru rinoita kuti nyika isabudirira inyaya yekuti zvirongwa zvakawanda zvinogumira pakutaura chete.
Paiva nenyaya inoita yemaroadblocks akawandisa, asi pakangochinjwa utongi kwakutongwa navo Munangagwa vakangotaura kawani chete kuti maroadblock gaadzi ende akabhaka izvozvo zvokuti vanongotaura kuti chakati ngachiregei zvobva zvaitwa ndura yatoti politika uyu. Saka muzvizhinji umu iri kuratidza kuti haisati yapo nekuti zvakafanana nezvihe zvinonzi corruption aimishuwa vakuru vakangotaura tinoona zvinhu zvichimhanya-mhanya. Pane vamwe vataurazvo kuti kana weida kutanga kambani unoneta ugofamba kukwira nekudzika. Asikana paine politika uyu vakangoti no ngazviitwe panzvimbo 1 zvotora kana mazuva maviri matatu zvinoitika, asi kana vasati vataura vakuru tinoramba tichingoti tichaita zvakati pasina chinobudira.
Musangano weZimbabwe International Business Conference unaitwa kumcheto kwegungano rezera ITF gore rega rega. Uye musangano uyu wakatanga kuitwa muna 2006. Zera ITF yegore rino iri kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weUganda Yoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.